Marii yakapiwa WFP nemuti wechina kuburikidza nebazi rinobatsira pasi rose reUnited States Agency for International Development, USAID. Mutevedzeri wemutauriri weWFP muZimbabwe vachatenda Macheka vakaudza Studio 7 nemuti wechina kuti vanhu vakawanda vanogara mumaguta nemadhorobha vachabatsirikana nerubatsiro urwu kubva kuUSAID.
Mari iyoyi yatawana ichabatsira vazhinji vari mumaguta vanosvika 2,000. Rubatsiro urwu rwakanyanyisa kutikoshera nekuti vanhu ivava vachange vakukwanisa kuzviriritira pachi zvavo. Vachadzidziswa mabasa emaoko akafanana nekurima mumapindu akasiyana siyana, kuita mikando vachikandirana mari.
Nyanzvi munyaya dzechikafu muUSAID, Muzvare Erina Machoko, vanoti urongwa uhwu huchavapo kwegore pavachange vachibatsira vanoshupika mumaguta.
Chirongwa ichi chichaitwa kwegore chichitageta vanhu 10,500. Pachirongwa apa tichange tichibatsira misha inogara mumadhorobha kuita mabasa emaoko, kuita magadheni, kuita mabhizimisi madiki nezvimwe zvakangodaro daro.
Vakafanwa kubata chigaro chemutevedzeri wemukuru weUSAID muZimbabwe, amai Priscilla Sampiu, vakati ivo rubatsiro urwu ruchasimudzira upenyu hwevanhu vari kutambura panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Danho iri rinopa mukana wekuti vanhu vazvishandire vega kuwana zvicharamba zvichivabatsira kuenda mberi neupenyu hwenani. Rubatsiro urwu runovapa raramba zvichavandudza upenyu hwavo.
Mukuru weWFP muZimbabwe amai Francesca Elderman vakatiwo urongwa hwakaunzwa nesangano reUSAID huchabatsira vazhinji vasina zvekuita mumaguta kuti vawanewo raramo vachizvishandira vega.
Izvi zvinouya pamusoro perubatsiro rwakagara tichipa kuruzhinji. Zvakakosha kuti izvi tiri kuzviitira kuti vanhu vakwanise kuzviraramira vega pasina kuramba vachibatsirwa kuti varumurwe mukubatsirwa.
Vamiriri vehurumende vakabva kubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika vakaramba kupindura mibvunzo yeStudio 7 vachiti vainge vasina kupiwa mvumo yekutaura nevatori venhau. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu munyika vapaul mazima. Mukati memakore mashoma apfuura, USAID yabatsira Zimbabwe nemari yechikafu inodarika mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemana kana kuti $164 million. USAID yabatsira Zimbabwe nemari inodarika mabhiriyoni matatu nemazana maviri nemamiriyoni emadhora kana kuti $3.2 billion kubva muna 1980 pakawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere. Izvi zvinoisa America pamusoro pedzimwe nyika dzinobatsira Zimbabwe nezvirongwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira chikafu, utano, mvura yakachena, dzidzo nezvimwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.